chekutanga ndechekuti nyaya dzedemokratization kana kuti dzekusungunuka mumatongerwo enyika neupfumi hachisi chinhu chinoitika zuva rimwe chete. Iprocess inotora nguva yakareba, asi process yacho ichitora nguva yakareba pane masteps akakosha anofanira kuonekwa achiitwa kuti tionekwe kuti nyika iri mugara rakanaka here. Chekutanga chiripo ndechekuti kubva kwakaita vamugabe chero nzira yavakabvitwa yanga isiri nzira yakanaka, asi chinhu chikuru mugwara rekuti nyika iite democratic transition. Asi dambudziko rakaitika nderekuti kuenda kwamugabe chiri chinhu chakanaka, nekuti utongi hwavo hwanga husingachabetseri nyika, nekuti vanga vachitonga zvemumbimbi ndoga, nekuti vanga vakuita politics dzemhuri yavo, nekuti vanga vachiita zvinhu zvecorruption zvekumbunyikidza vanhu. Matanha anotorwa navo Munangagwa kuti vasiye maitiro avamugabe ndo anyangadza, ndo aita kuti vanhu vaone sekuti hapana zvazviri kureva. Plus masystems aishandiswa navamugabe, mainstitutions aishandiswa navamugabe kuita utongo hwavo haana kubviswa navo Munangagwa. Saka izvezvo zvinofa kuti tione sekuti hapana movement yaitwa kuti tigadzirise utongi hwavamugabe nemapolicies avamugabe nemainstitutions avamugabe avaishandisa kuvhiringidza utongi hwejekerere, nekuti ikonomi yenyika yasaenda mberi. Vamunangagwa vasati vati vaita izvizvo, vanongotaura chero kuti Zimbabwe is open for business. I am under corruption.
Saka kuti munyika munyatsouye shanduko, chii chinoda kuitwa nevanhu vezimbabwe?
Chinofanira kuitwa nokutanga navamunangagwa kureforma zano. Vamunangagwa vanofanira kureforma zano sekureforma kwakaitwa the Chinese Communist Party naZheng Jiaping pakabva vamao. Vamwe vanhu vanga vachitoita zvekorapusheni vamwe vakatoitwa maexecution jaikowe muchina. Ine hanga handisi kuti munyika mangabitwa maexecution, but problem iripo ndeyekuti vanhu ari korapti vanozotamba nevanhu veutungamiri hwemuzano. Saka zano inofanira kureforma. Then munyika vanhu vanofanira kuramba vari pachokwadi vachitaurira utungamiri, telling truth to power, kuti aiwa izvi handizvopisa.